vachitaura pamusangano wakaitwa nesangano revechidiki resocial economic action and transformation for humanity kana kuti SET mukupera kwesvondo rapera kuutsinda kwachivi vamwe vechidiki vakaremara vakaita samuzvare Melody Gotoza vakati vari kushushikana nekutadza kuenderera mberi nechikoro
ino ndakadai ndakatogumira grade 7 asi kuti ndizoenderera mberi pakava nhau yekuti 1 koro kure 15 kilometers ndotozosvika makumbo angu anere nekuti niurema hwangu huri kumakumbo ndochitiwo nhau dzekuti vabereki vedu vamwe vakatoshayika uye nhau dzemabhesi handitorina vanogara nezvanototambura kuti wodiinini kuti ndiwane bhesi randingashandisawo kuti ndikwanise kuverengawo pakati pevamwe vanozvitari munowo muzimbabwe
mumwe mukomana wechidiki akaremara makumbo vapanashe marega vanoti dzimwe nguva vanosangana dambudziko rekuti zvikoro zvinenge zviri kure
tine matambudziko atiri kusangana nawo akaita sekushayawo mari yedzidzo kana kushaya midziyo yekufambisawo sakaita seshangu kana mawheelchair kana mabhasikoro inini ndotokwanisawo kuchovha bhasikoro asi makumbo angu haakwanisi kufamba edistensi yakareba
mukuru webasa musangano reset muzvare Tendai Mafuka vanoti vari kushushikana zvikuru nematambudziko ari kusangana nevakaremara vechidiki
pakazobudawo zvaisiririswa kubva kuvanava kunyanya vana vakaremara panhau dzekushaya mabhesi nezvitupa uye nhau dzekuti vakachengetwa vakabva apa vakaenda apa pamusoro pekushayikirwa nevabereki vamwe vavo havasikuenda kuzvikoro pamusoro pekushaya mari yekubhadhara uye kufamba mitunhu yakareba vachienda kuchikoro nekudzoka
mumwe mukomana wechidiki ane mheta makumbo vatadiwa nashe kuza kwacho vanoti chirongwa ichi chavabatsira
zvatadziswa kuchengeta kuhanditi nekurima saka kushandisa maoko kuti anibatire maoko zvatadziswa kubika sipo
mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped Children Association vaRonald Mazango vakurudzira hurumende kuti ibatsire vechidiki ava
totiye hurumende yogadzira wapolisi woyo kuti vanhu vanohurema musanyanya kuvaomesera nekuti vagara vane zvidzamirwa zvavo nekuti hurema nokushayiwa kazhinji zvinofamba zvakabatana zvakadari vezvitupavo vakatsireunzwisisawo kuti vangatsvaga imwe nzira ipi yekuti vana vakuru ava vakwanisewo kuwana chitupa vandopindawo basa vavhurawo mabhenki akaunzi vavhurawo mawalets vatengewo mudziyo chero panogoverwa nhaka paestate vasasara kumashure
vanoti mutemo uripo wekutora magwaro kune vasina vabereki unoda kuti paite vafakadzi vakawanda uye nekumaruwa vanogara munzvimbo dziri kure nekunotorerwa magwaro aya zvinoda mari dzemabhazi dzakawanda hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota remukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vasati vapindira mibvinzo yedu asi munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo Dr. Admo Pazakavambwa vanoti hurumende hapana wainosiya pazvirongwa zvese kusanganisira kubatsira vakaremara sezvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa
mutungamiriri wenyika Comrade Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa vachiti kohomedza mantra yekuti leaving no one and no place behind
mambo Chimbani Magudu vakafa mugwadi avo vasingaoni vanoti vana ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kubva kumadzishe nemasabhuku
saka tinokurudzira vakaremara vose vangadai vakakundikana kuenda mberi nechikoro kana kuti vari kukundikana kuenda mberi muzvinangwa zveupenyu nokuda kwokushayiwa matsamba ekuberekwa ekuzvarwa iwa kuti vaende kumadzimambo avo kubudikidza namacounselors namasabhuku namasadunhu vavaendese kumadzishe vanonyoregwa matsamba iwavo
ongororo yakaitwa muna 2020 nesangano reZimbabwe Human Rights Commission yakati vana vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu 2.3 million havana magwara ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.